Nasi nengo dze House of Assembly dze ZANU PF dzinosvika gumi nepfumbamwe dzatora mhiko mushure mesarudzo dzakaitwa musi wa 10 chikumi nedzimwe dzakaitwa mukutanga kwegore. Asi mapato makuru anopikisa achitungamirwa neMDCT haana kupinda musarudzo idzi achiti haasi kufara nekuti hapasi kuvandudzwa mitemo yesarudzo. Kunyangwe hazvo paine kunun'una uku, vakasarudzwa kumirira Highfield West vaPsychology Mazivisa veZANU PF vanoti vafara nekutora mhiko kwavaita.
Tiri kunzwa kufara, tiri kunzwa kupembera kuti masiti ava Mugabe angatorwa neopposition makore angakwanisa kuita tingati 15 years. Maconstituents emuHarare, Bulawayo ari mumaoko meopposition. Vanhu vainyembera vanhu kuchakwanisa kuitira zvakati vachinyembera vanhu, vanhu vanga vatambura, service delivery yanga yapera, mvura, vanhu vanga vachitaone basic necessity.
Vamazivisa vati iko zvino vazvipira kuti vange vachishanda zvakasimba kuunza budiriro uye vanotiwo havanei nekuramwa kupinda musarudzo kweMDCT. Asi vaimirira dziva rasekwa mudare reparamende vasati vadzingwa mudare vaSolomon Madzore veMDC Renewal Team vanoti zvaitika nhasi zvinosuvisa zvikuru.
Nyaya iyi inyaya inorwadza nyika yeZimbabwe zvikuru, not ini saMadzore the individual, but nyaya yekuti tarivhesa magains ese atanga taita semademocratic forces munyika yeZimbabwe.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rakatiwo sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka kunyanya mhirizhonga inonzi yaitwa kuHurungwe West. Asi vanhu vanofanira kutanga kugadzirira dzimwe sarudzo matunhu mashanu angaine nhengo dzeZANU PF, dzimwe dzakadzingwa, dzimwe dzikashaya. Asi vaive nhengo yeZANU PF vakuda kwashe basikiti vekumwenezi East vanoti nemhirizhonga yavakaona kuHurungwe West havasi kuzopinda musarudzo. Asi sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti havangataure nezvemhirizhonga inonzi yakaitika kuHurungwe West sezvo nyaya iyi iri kumatare pari zvino.
Hongu takatambira zvinyorwa zvakabva kune independent candidate iri kuda kumusarudzwa iyo kuHurungwe West, vachisa zvichemo zvavo kwatiri, vachitaura vachinenedzera vavainenedzera kuti kune zvimwe zvingadai zvisina kufamba zvakanaka. Takatambira muzvichemo izvozvo tikazviongororawo tichitarisa mitemo inoti gaidha kuti tinofanirwa kufambisa mabasa iwayo sei, but pari zvino handikwanisi kutaura zvakawanda nekuti chichemo ichocho chakazokwidziridzwa chikaenda kudare.
Ko MDC ichapinda here musarudzo itsva idzi? Tabvunza mutauriri webato iri vaObert Gutu avanoti bato ravo harisi kuzoshandura pfungwa dzaro kudzamara mitemo yesarudzo yavandudzwa.
Bato reMDC hatisi kuzopinda mumabai election achaitwa. Tinoona kuti kuchava nemabai election kumarondera central, kuMbire nekumwe kwakadaro. Isu tinoti sebato reMDC hapana chatichachinjapa chinotaridza icho kuti pava nemareforms atinoti ngaavepo anokwanisa kuti tizobvuma isu sebato guru rezvematongerwo enyika romuno muZimbabwe kuti hongu taakuchinokwikwidzana nemamwe mapato. Nokuti tinoona kuti ZANU PF iri kutoenderera mberi nehonyanya. Zvatakaona zvakaitika musi waJune 10 kunyanyanyanya kunzvimbo yakaita seHurungwe West nekunana Headlands zvakataridza izvo kuti ZANU PF haichinji inini.
Asi mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vanoti bato ravo richapinda musarudzo zvakare.
Ticharamba tichipinda, tingaregerei kupinda maelection. Isu seNCA takati tiri kupinda maelections kubva nhasi kusvika muna 2018 pakati apa, kwete kumahwina. Asi kuti tipe vanhu vazive kuti tavako taapolitical party, inzira yedu yekutaurira vanhu veZimbabwe kuti NCA yabato rezvematongerwo enyika.
Muzvinafundo Maduku vati havo pane zvimwe zvinoda kutanga zvagadziriswa neZEC kuti sarudzo dzisaite mutauro. Sarudzo dzemunyika dzagara dzichiita mutauro uye vamwe vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti Zimbabwe itatarike sezvo vekunze vachiona senyika isina kugadzikana.